manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 15/2021 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 kuMidlands neZuro.
Kuengereba vanhu vakangogara kumba and tangata kutonetsekana kuti zvikoro zvinovhurwa rini ivo vana vachifanira kuzonyora bvunzo dzavo mukupera kwegore.
Zvikoro zvovhurwa nhasi kune vari kunyora bvunzo Kunyangwe hazvo zvikoro zvakawanda zvemumaguta zviri kutevedzera mitemo yeWorld Health Organization yekuti chirwere cheCOVID-19 chisapararire. Zvimwe zvikoro zvekumaruwa zviri kutatarika kutevedzera kurudziro iyi nekushaya zvikwanisiro. Ofisi yasachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC iri kuMount Pleasant Business Park muHarare yopindwa nechisimba nematsotsi.
Kufara kuti bhora radzoka nekuti tadagarisa. Singaziye kuona timu dzedu. Iri Highlanders, ndoda kuti Boraji timu yangu itore mukombe. Saka ndikufara hurumende yaita zvakanaka.
Hurumende nhasi yatendera kudzoka munandare kwemitambo inosanganisira nhabvu iyo yaive yambomiswa kuchityirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa neZuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 mudunhu reMidlands zvasiya vanhu chiuru chimwe chete nemazana mashanu nevatatu kana kuti 1503 vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera. Vanhu gumi nevatatu vakabatwa nechirwere ichi munyika zvasiyawo vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva gore rapera vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana mana nemakumi masere nevana kana kuti 36,484 vanhu makumi matatu nevaviri vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nemana zvine makumi mana nematatu kana kuti 34,043 Vanhu vachiri kurwara pari zvino munyika yose vave mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevasere. Zimbabwe yave kutarisira imwe nhomba yemushonga wekudzivirira chirwere cheCOVID-19 kubva kukambani yekuChina yeSinopharm Shondorino. Hurumende yaimbenge yazivisa kuti mushonga uyu uchasvika munyika kutanga kwemwedzi uno. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumiriri weChina muZimbabwe vaGao Shaochang vakazivisa neZuro kuburikidza nedande mutande remuzinda wavo reTwitter kuti China iri kupa nyika yeZimbabwe imwe nhomba inosvika zviuru mazana maviri kana kuti 200,000. VaShaochang vanoti ndege yeZimbabwe iyo iri kutarisirwa kutora nhomba iyi yasvika muguta reBeijing nhasi uye vatiwo ndege iyi ichatakura imwe nhomba yakatengwa neZimbabwe kubva kuChina. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti Zimbabwe yakatenga nhomba inosvika zviuru mazana matanhatu kana kuti 600,000. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti havana ruzivo rwekuti sei nhomba iyi isina kuuya nenguva yanga yakatarwa asi vati tibate mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vakurudzirawo hurumende kuti itenge nhomba kubva kune mamwe makambani vachiti vanhu vanenge vari kuratidza kushaya chivimbo nenhomba yeSinopharm iyi.
Zvina musoro kana unyanzvi. zvanzve zvokuramba vachiunza nhomba yesinopharm kana mahealth workers asati aigamuchira zvakakwana. Hurumende ngaifungewo nyaya yokuunza mamwe mavaccines. Iko kuchina iko kune mavaccine maviri, sinopharm nesinovac. Ngavaunzewo imwewo sinovac yacho tione kuti izvo yakamira sei.
Asi mukuru anoona nezvekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vanoti vari kufara nehuwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kusvika pari zvino, vachiti vane chivimbo chekuti nyika ichasvika pairi kuda pekuti ruzhinji rubayiwe nhomba iyi. Kuwanawo nhomba kubva kune dzimwe nyika dzakaita seAmerica kuri kunetsa, nekuti nyika zhinji dziri kuda kutanga dzabaya vanhu vadzo dzisati dzafunga zvekutengesera dzimwe nyika dzichiri kubudirira. Dr. Madzorera vanoti kunyange pakachinjwa mushonga, dzidziso inofanirwa kupiwa kuvanhu kuti mishonga igamuchirwe nevanhu vakawanda.
Kurudzira yedu kuhurumende ndeyekuti izvo ngavadzidzise mahealth workers. Mahealth workers haadzidziswe patv kana paradio. Mahealth workers anoita masemina. Tinoda kuziva data chairo chairo, rakasiyana nedata rinoudziwa vanhu vese jikelele. Isi tinoda kuziva madetails emastudies akaitiwa, toongorora unyanzvi hwacho. Mahealth workers haasi vanhu nje hwekuti vanganzi vanodzidziswa paradio.
Hurumende yakazivisawo kuti ine urongwa hwekubaya varayiridzi nhomba iyi kuitira kuti chirwere ichi chisakanganise nyaya dzedzidzo. Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObert Masaraure.
Nyaya yekubayiwa kwenhomba tichirwisana nedenda recovid-19 inyaya yakakosha chaizvo. Ingabatsirewo chero varayiridzi kuti sikoro kudzivirira kurwara kana kuparara kweupenyu hwemunhu nekuda kwecovid-19.
Asi vamasaraure vanoti hurumende inofanirwa kunyatsodonongodza mashandiro emushonga uyu pamwe nezvirwere zvaunogona kukonzeresa kuti vadzidzi vatore danho rekubayiwa kana kuregera vaine ruzivo rwakakwana.
Vanhu havasi kunyatsorwisisa nezvemavaccines ari kupiwa hurumende yedu nevanhu vekuchina. Hurumende ine basa gurusa rekudzidzisa vanhu kuti efikasi yemavaccines aya yakamira sei. Ine basa rekudzidzisawo zvakare kuti vanhu vazive masaidi
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba nyika yose vave zuru 36 300 50 nevapfumbamwe, kana kuti 36,359. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvikoro zvavhurwa nhasi kune vadzidzi vari kunyora bvunzo mukupera kwegore. Kudzanai Musengi, uyo ari mubulawayo, anotipa nyaya inotevera.
Muzvikoro zvine chitsama zvashanyirwa neStudio 7 kusanganisira Milton Primary, McCatton Primary, Lobengula Primary, Evelyn High pamwe neGifford High, vana vechikoro vange vauya kuchikoro uye vadzidzisi vange vachiita basa ravo. Pazvikoro izvi vana, vadzidzisi pamwe nevamwe vanhu vose vange vachisvikapo vange vachitanga vaongororwa kupisa kwemiviri yavo uyewo kugezeswa maoko nemasanitizer. Mumwe mubereki ane mwana anodzidza pane chimwe chikoro chemulawayo uyangoda kuzvidoma nezita rekuti amai moyo atafara zvikuru kuti zvikoro zvavhurwa, asi akomekedza kuti hurumende inofanirwa kutora matanho akasimba ekuti vana pamwe nevadzidzisi vadzivirirwe mukubatwa nechirwere checovid-19.
Ofara because nguva yange yareba vana vakangogara kumba and tangata kutonetsekana kuti zvikoro zvinovhurwa rini, ivo vana vachifanira kuzonyora bvunzo dzavo mukupera kwegore. Saka inini zvandanga ndichida hangu semubereka nemwana aenda kuchikoro, dei pane zvimwe zvagona kuitwa nehurumende kuti vana vedu vadzidze vakachengetedzeka, kurege kuita maoutbreaks like akaitika last time ekuti muzvikoro ndo manga matove a breeding place yecoronavirus.
Tsvakurudzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti kuzvikoro zvakawanda zvekumaruwa vadzidzisi vakawanda havana kuenda kubasa. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vadzidzisi vanosvika zvikamu 60 kubva muzana vekumaruwa havana kuenda kubasa, vachiti izvi hazvishamise nekuti havana mari yekuti vakwanise kuita izvi. Vatsinza kuti vadzidzisi havazi kuzodzokera kuchikoro kana nyaya yavo yemuhoro isati yagadziriswa.
Zvikoro hazvichazokwanisi kuvhurwa kana kana hurumende ichiramba yakawanda panyaya yekudzorera mari yedu yakabvovimbisa kuti muna January ichange yatipa roadmap yekuti mari dzedu dzichadzorwa sei. Nanhasi hatina chatati tanzwa.
Svondo rakapera kurukota rezvedzidzo vaKen Matema vakati vadzidzisi vanotadza kuenda kubasa vanogona kudzingwa basa. Mukuru wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakavafira zhou vashora danho rehurumende iri vachiti kutyisidzira vashandi hakuna zvakunobatsira.
Hationi chingakadlamadza pamatrets aya tinongofunga kuti maempty trets nokuti kana zvasvika pakushata tinongoenda kumatare toita inspection in loco tombopawo iyo vakuru veministry 14,000 toona kuti vangai budgeta sei kuti mwedzi upere.
Mukuru wesangano rembatanidzwa yemasangano emuzvikoro reNational Association of School Development Associations kana kuti NASDAQ vabhani manokora vaudza Studio 7 kuti vari kufarawo kuti zvikoro zvavhurwa asi vati shuviro yavo ndeyekuti dai hurumende yagadzirisa gakava riri pakati payo nevashandi vayo kusanganisira vadzidzisi kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka muzvikoro.
Tinenge tichiramba tichishuvira hurumende kuti dai vaishitarira mafambisirwo ari kuita basa muzvikoro vachinyatsotarira kuti zvinhu zvese zvinodikwa kunzi zvive zvirimo muzvikoro zvirimo vachitibatsirawo isu vabereki.
Asi gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti nhaurirano nevarayiridzi dziri kuenderera mberi nekudaro hapana chikonzero chekuramwa mabasa.
Government iri kuda kuwedzera masalaries avo nemawages asi ngati zvazviitai nekurwa ngatiitei takagara patebho tichitaurirana kusvika tabvumirana pane kuti varamwe basa.
Pave nenguva yakareba vadzidzisi vachichema-chema nenyaya yemuhoro pamwe nemashandiro avo uye vamwe vanoti kusagadziriswa kwenyaya iyi kuri kuita kuti dzidzo yemunyika idzokere kumashure. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Musengi.
Sangano rinorwisana neuori kuchamembe kweAfrica reAnti-Corruption Trust of Southern Africa rinoti rinotambira nemufaro urongwa hwemuchuchusi mukuru wenyika kana kuti Prosecutor General vakumbira ihodzi hwekuti vachuchisi vese vemunyika vari pasi peNational Prosecution Authority vaongororwe mararamiro avo senzira yekurwisana neuori. Vahodzi vakaudza nhepfenyuro yeZBC kuti urongwa uhu huchaita kuti vachuchisi pamwe nevamwe vashandi vaongororwe upenyu hwavari kurarama kuti huonekwe kana huchienderana nemari dzavanotambira. Vanenge vaonekwa kuti upenyu hwavo hausi kuenderana nemihoro yavo vanonzi vanofanira kutsanangura kuti vakawanepi mari dzekuva nepfuma dzinenge dzichiongororwa idzi. Kukundikana kwavo kutsanangura voendeswa kumatare edzimhosva uye pfuma yotorwa nehurumende. Vahodzi vari kurudzirawo veruzhinji kuti vashande nehofisi yavo vachiiruma nzeve pane vashandi vanenge vachiita zveuori. Asi mukuru weAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaObed Chinamo vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sesangano vanotarisira kuti rwendo runo hurumende ichaita sekutaura kwayo sezvo akakasirike kutanga kuti izivise kuti yave kuongorora mararamiro evashandi vekumatare edzimhosva asi pasina chinobuda.
Isusu seAnti-Corruption Trust zvikona sekuti idanho rakanaka chose kuti kuitwe malifestyle audits nokuti mukatarisa upfumi huri kuunganidzwa nevanhu tozotarisa iyo mari yavanenge vachihora hazvisi kupindirana. So tinoona kuti idanho rakanaka chose raparurwa neve National Prosecuting Authority.
Tinoona kuti mashoko aya akasike kutanga hurumende ichizivisa pausoro pehurongwa hwekuda kuongorora mararamiro ari kuita vashandi zvikuru vaikoko kunyaya dzematare. Munofunga kuti pane chinozoshanduka here rwendo runo?
Ndiro dambudziko redu guru irori kuti nguva zhinji dzeanoti walking the talk vanokwanisa kungotaura zvavasingakwanisi kuzozadzikidza. Asi tinenge tichingovakurudzirawo kuti this time around kana vati varoda kuzviita ende kana vachishowa genuine commitment to fighting corruption vanofanira kunge vachizviita semataurira avanenge vachiita.
Tichitarisawo iko kumahofisi evachuchisi munoonawo kuine huori here hwamungati hunoda kuferefetwa sezvavari kutaura?
Huori huriko hwakateke kudetsera mumahofisi zavo tiri kunyanya kuwitinesa vanhu vachiya vachikomplena vachiti nyaya dzavo hadzisi kufambiswa zvakanaka noda kuti prosecutor anenge apuwa mari nevasungwi. Iko zvino takatombonyorera kunational prosecuting authority takatarisa pagokwe chaipo tichiti pane dzimwe nyaya dzatisingachaoni dzichifamba zvakanaka tichifungidzira kuti nedzimwe dzenguva vanokwanisa kunge vakapuwa mabribes. So patove neurongwa hwokuti dzimwe nyaya dzacho dzichitoongororwa kuti chii chiri kukonzeresa kuti nyaya dzisati dzisafambi. Uye muzimbabwe kune vanonyanya kuverenga mapepa nawo tinogara takanzwa zvikuru zvinzi paita prosecutor wasungwa, paita magistrate wasungwa. Asi mapurisa igaro ziva kuti vanotora zvoko muhomwe. Ipapa panopanga paine lockdown apa. Vazhinji vacho mapurisa nemasoja vakatonota nemari dzekuti vakaona munhu asina kupfeka chimaski donzi bhadhara $5. Vakaona munhu achifamba nenguva dzekefi dzapurikidza bhadhara $20. So munhu wese ndingangoti justice delivery sector yose kubva kumapurisa zvoenda kumapp zvoenda kumamagistrates vese vari kunyanya kazhinji vachinzi vari kuwanikwa vachiita nyaya dzeuori.
Avo vanga vari mukuru weAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaObed Chinamo vari parunare kukwekwe naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, vanhu vanofungidzirwa kuti imbavha vanonzi vakapaza nekupinda muhofisi yasachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC Justice Lois Matanda Moyo iri kuMount Pleasant muHarare mukupera kwesvondo. Bepanhau reHerald rinoti Justice Matanda Moyo vatenda kuti hofisi yavo yakapazwa uye mapurisa ari kuferefeta kana paine zvinokosha zvingadai zvakabiwa muhofisi iyi. Sangano reZAC riri kurwisana zvakasimba neuori munyika kuburikidza nekusunga vanhu vari kupomerwa mhosva dzeuori. Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeChad vaIdris Deby vatanga kutsvaga rutsigiro rwekuti vatungamire nyika iyi kwetemu yechitanhatu vachikurudzira kubatana kunyange hazvo vanopikisa vaedza kuratidzira asi vakarohwa nemapurisa. VaDeby vatungamira nyika iyi kwemakore makumi matatu uye vari kutarisirwa kukunda musarudzo zvekare. Vamwe vakuru vakuru muhurumende yeAmerica vanoti gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin uye gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vasvika muTokyo, Japan nhasi, umo vari kutarisirwa kuita hurukuro nenyika iyi pamwe neSouth Korea nezvenyaya yeChina neNorth Korea dzinonzi dzave kukonzera kusagadzikana mudunhu iri. Asi vaBlinken nechipangamazano chemutungamiri wenyika yeAmerica munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika vaJake Sullivan vari kutarisirwawo kuita hurukuro negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muChina vaWang He uye chipangamazano chehurumende yenyika iyi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika vaYang Jiechi. Hurukuro idzi dziri kutarisirwa kuitirwa kuAlaska. Nasi muchirongwa chedu chezveutano tiri kutarisa dambudziko rekurayiwa kana kuremadzwa kwevanhu nenyoka zvikuru munguva ino yekunaya kwemvura. Vanhu vanosvika zana rezviuru kana kuti 100,000 vanofa pasi rose nekuda kwekurumwa nenyoka uye vamwe zviuru mazana mana nemakumi mashanu kana kuti 450,000 vanoremadzwa zvikuru muNigeria. Asi kana muZimbabwe mune dambudziko iri zvakare. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti nekuda kwekuti vanhu vari kungotarisa zvecovid-19 nyaya yekurumwa kwevanhu nenyoka haisi kunyatsotariswa kunyange hazvo World Health Organization kana WHO yakati idambudziko guru pasi rose kana kuti global pandemic sezvakangoitawo covid-19. WHO inoti inoda kuderedza nepakati uwandu hwevanhu vanofa kana kuremadzwa nenyoka. Kirimu Dzamiri anotipanyaya inotevera.
MuZimbabwe nyaya dzekurumwa kwevanhu nenyoka dzinowanzowedzera kubva muna gunyana kusvika mumwedzi uno wakurume, apo nyoka dzinenge dzichitsvaga pekugara panodziya uye nechikafu zvinopa kuti dzigume dzaenda mudzimba dzevanhu. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vanoti mumwaka uno wezhizha vari kuona varwere vakawanda vanenge varumwa nenyoka.
Nguva ino yerainy season yekunaya kwemvura tinoona kuti nyoka dzinowanda kazhinji, saka nokudaro masnake bites, kurumwa nenyoka kuri kuwanda zvakanyanya panguva ino yerainy season. Tinoona kuti masnake bites anonyanya kuitika nguva dzemanheru, saka tinokurudzira kuti vanhu kana kwadoka minimizai kufamba panze, garai pakachena. Nyoka kazhinji hadzide chiedza, dzidewo kufamba pakachena. Kana muri pamba batidzai moto, kana mune marambi batidzai marambi, muwedzere chiedza, muminimizawo rima.
Ongororo yakaitwa inoratidza kuti vanhu kazhinji vanorumwa kumakumbo nenyoka. Nokudaro Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vanofanira kupfeka bhutsu dzinovhara tsoka uye kusafamba husiku kana zvisina kukodzera. Vatiwo kana munhu akarumwa nenyoka anofanirwa kuendeswa kuchipatara nechimbi chimbi kuti akurumidzwe kubayiwa mushonga unouraya huturu, sezvo munhu achigona kufa mukati memaminitsi 15 chaiwo akasarapwa mushure mekurumwa nedzimwe mhando dzenyoka. Vatiwo dzimwe tsika dzinoitwa nevanhu dzekusunga pedyo neparumwa dzinogona kupa kuti munhu agume adimburwa mimwe mitezo.
Tinoona kuti makumba kwanda kuluzwa, losing a lot of limbs, toshika takuambitita munhu, kwete nekuda kwesnake bite, but nekuti munhu yanga akasungwa gumbo kuti shwete, rashaya ropa, parazosvika kuchipatara gumbo renge ratofa raora takuchicheka gumbo. Musasunge makumbo kana maoko kana manaka yanga arumwa nenyoka.
Imwe nyanzvi munyaya dzekubata nyoka ine mukurumbira zvikuru munyika vachawatama marimo. Vanoti nyoka zhinji dziri kuwanikwa munogara vanhu nokuti dzinenge dzichitsvaga zvokudya nepekuwanda.
Nyoka dzandowanzobata muHarare muno ma cobras. Nyoka idzi dzakawanda stereki padzimba dzese dziri muHarare muno apa shaibuna nyoka ye type iyo. Vanhu vanochekera zvizvike huku maducks, vanhu vemaponzi efish vanowana nyoka dzakadaiso.
Vamarimo vanoti vanhu vanofanira kugadzirisa mikova inenge yakadyika kusasi kwayo kuitira kuti nyoka nemakonzo zvisapinda mudzimba. Vatiwo zvikwere zvehuku zvinofanirwa kuvakirwa kure nedzimba sezvo zvichikwezva nyoka.
Dzimunguva dzandopinda mudzimba dzevanhu ndichitoona kutoti fai kuna madhoza ane gap hombe pasi kutoti nyoka hombe inenge kobra ndirikwana kupinda mumba. Saka kana mune dzimba dzenyu chekai madhoza enyu kuti ane magaps here pasi, modaiza kapenda agadzire dhoo, majurawo ledu ane magaps, ndavharuma gaps yayo, musaite huku padhuze.
Imwe mhuri inogara kuTinwald North muHarare yakafonera vamarimo mushure mokunge yawana shato yaive yatomedza huku nhatu. Sezvo shato iri mhuka inochengetedzwa ne mutemo wezviwanikwa, kwakatozoshevedzwa chikwata chakabva kuZimbabwe Parks and Wildlife chakabata nyoka iyi ndokuiendesa kunzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzemusango. Ongororo yakaitwa inoti pamhando nyoka 81 dzinowanikwa munyika, nyoka dzine huturu hunouraya dzinosvika 48. Dzimwe dzinouraya dzinosanganisira rovambira yene mukanwa makasviba serasha, mungu, makure, chiva nebvumbi kana kuti gabon viper. Kudzivirira kuti nyoka dzisapinde mumusha, mutauriri weZimparks vatinashe Farao vanoti vanhu vanokwanisa kushandisa miti inodzinga nyoka yakaita segavi remubhawa kana kuti mahogani rinenge ranyikwa mumvura uye mapirisi ealuminium nezvimwe.
Ongororo yakaitwa nesangano resnake bite institute
rinoti chiva ndiyo nyoka inokonzera kuparara kweupenyu hwevanhu 60 kubva muzana vanorumwa nenyoka iyi pagore. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti gore rino kwakarumwa vanhu vangani nenyoka. Ongororo yakaitwa makore matatu apfuura, Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano kuti gore rino kwakarumwa vanhu vangani nenyoka. Ongororo yakaitwa makore matatu apfuura yakaratidza kuti vanhu 12 vairumwa pazuva munguva yezhizha munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munau zemitambo, hurumende nasi yatendera kudzoka munandare kwemitambo inosanganisira nhabvu iyo yaive yambomiswa kuchityirwa kupararira kwechirwere checovid-19. Mike Okariati anoti panyaya inotevera.
Vanotungamira mitambo munyika veSports and Recreation Commission, SRC, vazivisa kuti nhabvu nemimwe mitambo yakaita setsiva, netball, weightlifting, judo nebasketball yave kuzotambwa zvichitevera kudzikira kwaita kupararira kwechirwere checovid-19. Sachigaro weSRC vaGerald Mulotwa vanoti vatora danho iri zvichitevera musangano wavakaita nechishanu negurukota rezvemitambo muzvare Kesti Coventry. Mumiririri weWorld Africa Boxing Association muZimbabwe vaGilbert Munetsi vanoti zvinofadza kuti tsiva yave kudzoka kuruzhinji.
Tambo yakadai setsiva inofanira kuti idzoswe, tinofara nazvo. Vatambi vetsiva ndizvo zvavanorarama nazvo. Vatambi ava vanenge vachitarisirwa kunge vachidzivirira mabhande avo. Mabhanda akaita sena ABU, WBC, WBO. Saka vanofanira kuita izvi mukati menguva inenge yakatarwa nemasangano iwayo. Vakagara vasingatambe vanotorwa mabhande iwayo.
Kunze kwenhabvu netsiva, mimwe mitambo yatenderwa kudzoka munhandare ikarati, taekwondo, handball, wushu, hoki netag of war. Vatendawo zve vegymnastics, basketball, pole, rakuti vadzoke mukukwikwidza. Asi mitambo iyi yapiwa kusvika China kuti iratidze kuti ine mari yakakwana yekukwanisa kudzokera munhandare panguva ino yecovid-19. Gwaro rabva kuSRC rinoti sangano iri ratotumira kare vemitambo mitemo yavanofanira kutevedza iyo vanofanira kuwirirana nayo musi wechina usati wadarika. Mutsigiri wechikwata cheHighlanders vaBrighton Munyuki vanoti vanga vagarisa vasati vaona bhoso ichitamba vachiwedzera ivo kuti vari kutarisira kutora mukombe weleague mwaka uno.
Bhora radzoka tadagarisa tisingazivi kuona timu dzedu. Ini ndiri weHighlanders, ndinoda kuti timu yangu itore mukombe.
Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vabatsirai bepete vanoti vave kuwana kwekunotandarira.
Tikuona kuti nhabvu ikadzoka nemaunganiro anoita vanhu tinokwanisa kuungana totaurawo nhamo dzedu.
Asi vapepete nevamwe vavo vachambomira kuona zvikwata zvavo zvichitamba zvichitevera chisungo chakatorwa neveConfederation of African Football nechishanu kuti mitambo yese muAfrica haifaniri kupinda vatsigiri venhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro munguva ino yekurwisa chirwere checovid-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 muMidlands neZuro. Zvikoro zvovhurwa nhasi kune vari kunyora bvunzo, asi kunyange hazvo zvikoro zvakawanda zvemumaguta zviri kutevedzera mitemo yeWorld Health Organization yekuti chirwere checovid-19 chisapararire. Zvimwe zvikoro zvekumamisha zviri kutatarika kutevedzera kurudziro iyi nekushaya zvikwanisiro. Hofisi yaSachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission iri kuMount Pleasant Business Park muHarare yopindwa nechisimba nematsotsi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 kuMbimbitho 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
The Ministry of Primary and Secondary Education has already opened schools. We have put in place the World Health Organization guidelines and protocols from the Ministry of Health and Childcare.
Ukhulumende uthi wenze amalungiselelo eneleyo ukuvikela ukumemetheka kweCOVID-19 ezikolo lapho zivulwa. Abafundi bezikolo zemaphandleni babonakale bengalandeli iziqondiso zokuzivikela ku-coronavirus lapho izikolo zivulwa lamhlanje. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bethule umbiko lamhla oveza ingxaki ezikuhlelo lukahulumende olokwabela abantu ukudla elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bese kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamachumi edlula amathathu, 36,359, abakumsebenzi oqakathekileyo, ama-frontline workers, iningi labo kungabezempilakahle. Ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuthi inani lasabe tholakale bele-COVID-19 sebezinkulungwane eziphezu kwamachumi amathathu, 36,484, okugoqela abagulela umkhuhlane basila abazinkulungwane eziphezu kwamachumi amathathu, 34,043. Asebebulewe yilo mkhuhlane selokhu waqhamukayo sebesedlula inkulungwane lengxenye, 1,503. Uhulumende uthi wenze amalungiselelo eneleyo wokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 ezikolo lapho zivulwa. Namhla kube lihlandla lakuqala lokuvulwa kwazo. Kuqala ngababhala imihloliso lonyaka ukuthi abanye bavule ngomvulo kuviki ezayo. Mhla ka-22 kuMbimbitho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathi ntambo zemfundo ye-primary le-secondary, umnumzana Kane Matema, utshele iphephandaba le-The Herald ukuba izikolo ezingasoze zilandele iziqondiso zokuvikela abantwana lababalisi u-COVID-19 zizavalwa. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro yena uthe izikolo zonke elizweni sezilungele ukuvulwa.
The Ministry of Primary and Secondary Education has already opened schools as directed.
Ugatsha lwezemfundo soluvulile izikolo njengalokho kwathiwo ngumongameli uMnangagwa. Sesifake iziqondiso zonke ezivunyelwa ngabe-World Health Organization ukuze ababalisi labantwana befundise bekhululekile.
Uqhubeke echasisa ukuba abazali kumele bathembe iziqondiso ezibekwe nguhulumende ekuveleni
i-COVID-19.
Abazali labantwana akakumelanga bethuke, kumele bathumele abantwana esikolo ukuze ukufunda kuqhubekele phambili.
Kodwa abenhlanganiso emele ababalisi e-Progressive Teachers Association of Zimbabwe bathi lumbiko awulaqiniso. Lokhu kufakazwa ngumkhokheli walenhlanganiso uMnumzana Dakawafira Joe.
Schools have failed to open smoothly in Zimbabwe.
Izikolo zehlulekile ukuvula ngoba abantwana abaloba imihloliso yibo abahambe ezikolo. Satshela uhulumende uba asilamali ngoba usinikeza iholo elincane kakhulu.
We warned the government. Teachers have failed to turn up.
Omunye umbalisi uNkosikazi Melissa Chingwanangwana uvumelana lo Joe.
Njengababalisi namhla sikhangelelwe ukuthi sibuyele emsebenzini kodwa iningi lethu sisemakhaya asibuyelanga. Kungayisikho ukuthanda kwethu kodwa ke ukuthi imali esihola incane. Izonke izinto esizifunayo nje singakabuyela emsebenzini asinelisanga ukuzibhadalela ama-school fees abantwana ayedlula imali esizirholayo.
Kunjalo nje eleZimbabwe liyaqhubeka ukuhlaba abantu ijekiseni le-COVID-19. Sekulabantu abazinkulungwane ezidlula ezingamachumi amathathu, 36,359 asebehlatshwe leli jekiseni kuhlanja lakuqala lokuhlatshwa ijekiseni le-COVID-19 ele-Sinopharm elavela kwele-China. Uhulumende wazise ukuba amanye amajekiseni afika 1,200,000 asendleleni evela kwele-China njalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje, abafundi bezikolo zemaphandleni babonakale bengalandeli iziqondiso zokuzivikela ku-coronavirus lapho izikolo zivulwa lamhlanje. Iningi labo belingagqokanga ama-mask njalo lisondelelene lingalandeli i-social distancing. Abafundi bebephatheke ekuthanyeleni izindlu zokufundela kuthi ababalisi bebebalutshwana ezikolo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Abafundi bebehamba bengamaxuku besiya esikolo lamhlanje ekuseni bengagqokanga ama-mask, futhi lapho befika esikolo abangane bebezidlalela bezisondelelana. Lapho bebuzwa ukuthi kungani bengela ama-mask, iningi belikhona liwakhiphe ezikhwameni. Abafundi kanye labazali baveze ukujabulela ukuvulwa kwezikolo lokhu okufakazwe ngesinye salezi zifundi. USimiso Ndlovu wesikolweni se-Bethel Secondary esiseGwanda South.
Ngizizwa ngithaba ngoba isikhathi eside singafuni, yalo futhi last year asifundanga, lo nyaka siyabhala. Akulanto esizayibhala nxa singavukelanga isikolo. Ngobuningi angiboni ukuthi bazaphenduka esikolo ngoba abaningi bazithwele.
Unkosikazi Khotso Ndlovu ongumzali njalo ehlale khona la eNtebe uveze umbono wakhe ngokuvulwa kwezikolo.
Uqondile ngoba abantwana bezishona bezidlalela emakhaya bengasafundi besenza okwabo.
Lanxa zivuliwe, abafundi batshone belungilungisa izindlu zabo zokufundela nokucenta egumeni lesikolo kungela kufunda okwenziwayo. Esikolo seNtebe Primary abafundi sibathole esikotho besikamanzi okugeza izandla. Ababalisi bona abakhalaza ngeholo labo abathi lincane kakhulu lingenela indleko kuye emsebenzini bebebalutshwane esikolo. Umnumzana Sebato ngumbalisi wesikolo seNtebe ovuke ngolaka lapho esibona sifika kulesi sikolo.
Fanini emsebenzini yethu ivume ukuya lizwenza lokhu. Mangali kule nto eliyibhale eliqini. Khona kadezi lamabizo elizakhumele kikhiphile khona. Khiphele inye ibizo lomunye umuntu vele ongahlalela khona apha into engayifika.
Obona ngokukhithwa kwembiko kugatsho lezemfundo, Mnumzana Tawongana Ndoro utshele iStudio 7 ukuba kayisibo bonke ababalisi ababele emsebenzini lamhlanje esithi iningi lizabuyela ngeviki ezayo. Lapho bonke abafundi sebevulile, iningi labafundi liqede umnyaka ophelileyo lizihlalele emakhaya kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus ngombimbitho. Lalapho sezivulwa izikolo akuzange kwafundwa okuya ngaphi ngoba ababalisi bekhalaleyo umsebenzi bekhonona ngeholo abathi liphansi kakhulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Silokhu sikudaba lunye. Abazali labalwela amalungelo oluntu kobulawayo baveza ukukhathazeka okukhulu ngenyathelo likahulumende lokuvula izikolo besithi lokhu kulakho ukudala ukuqhamuka njalo ngolaka kwe-COVID-19 ngoba ababalisi labafundi lokhu bengakahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Abazali bathi ngabe uhulumende uqale wamelela ukuhlatshwa kwababalisi lezifundi ijekiseni lokubavikela ukubanjwa i-COVID-19 andubana izikolo zivulwe. Unkosikazi Nomqhele Luphephe ongumzali ngomunye wabalombonolo.
Thina asikuboni ukuthi izikolo ziyavulwa, imali kasilayo, i-COVID njengoba sokuqalisa i-COVID-3 lithini lina ngakho? Kulobu nzima phakathi kwale ndaba ka-COVID le. Asizwisisanenini njalo silungise linto le, siqondise laba bantu ngoba bona abakuboni ukuthi yena thina siphakathi kobunzima.
Unkosikazi Madade Ndlovu ohlala ku-Ward 9 kobulawayo uthi besabela abantwana lababalisi ukuba basengozini.
Bona ngathi nje uhulumende lapha uyabe yenze iphutha kakhulu ngenxa yokuthi kathi silolwazi olungakanani ngesefithi yabantu bethu. Can you imagine ukuthi show i-1 inxa ikhangelana labantwana abangu maybe 20, 25, 30. Ngingasabali khona lokho. Izikolo zona zigeziswa okungakanani, zabaclean okungakanani. Amateacher wona ngokwawo lawo futhi ngiyawesabela ngoba umkhuhlane lowu uya emntwini. Utitshala ngomuntu, umntwana ngomuntu. umuntu lami nginje umntwana ngakwanisa ukusuka lo mkhuhlane endlini esiyawuthelela uteacher lo teacher la enjani emekhona phana kakho safe
olwena amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi lo mkhuhlane lokhu ukhwaza ngolaka
indaba yezikolo lobuzimu sithe siyabona ama statistics seza kuthiwa abantwana khathesi urelaxwe amanasing ama restrictions e COVID abantwana bafile kakhulu kufa abantwana abanye njalo bayagula njalo khathesi abantwana labo bazahamba njani ama teacher asehlatshiwe yini izikolo sezigesiwe yini sezifanele yini ukuthi zingathatha abantwana labo yini ngoba sesabela umkhuhlane kakhulu
namhlanje izikolo kobulawayo zivuliwe zivulelwa abafundi abazabhala imihloliso ekupheleni komnyaka o grade 7 form 4 lo form 6 Abafundi abangabhali imihloliso ekupheleni komnyaka bakhangelelwe ukuvula ngomvulo weviki ezayo loba nje abazali besesabela ukuba abafundi balakho ukuhlaselwa umkhuhlane wesithathu owe COVID-19 okhanya ulolaka ukudlula emibili edluleyo Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi izikolo zonke elizweni sezilunyele ukuthi zivulwe ngoba uhulumende usethethe wonke amanyathela okuvikela ababalisi labafundi ngeviki edluleyo bese kulabantu abangamachumi ayisithupha ekhulwini 60% abakade sebehlatshiwe ijekiseni ye-Sinopharm vaccine evikela ukubamba i-COVID-19 kobulawayo Iningi labahlatshiweyo ngabasemsebenzini yenhlangothi eziqakathekileyo ikakhulu owezempilakahle kodwa abafundi lababalisi abakayihlatshwa okuyikho okusolwa ngabaningi ukuthi ngabe uhulumende uqale wabona ukuba sebehlatshiwe andubana avule izikolo ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezibalisa eZimbabwe Peace Project leZimbabwe Human Rights NGO Forum namhla zethule umbiko oveza ingxaki ezekuhlelo lukahulumende lokwabela abantu ukudla elizweni. Inhlanganiso lezi zithi ziqhube uphenyo kumahlandla ambalwa ngalolu daba agoqela isimo sokudla elizweni kanye lokuthi ezombusazwe zithinta njani ukwabiwa kokudla ukuze sizwe. Okumunyethwe ilolu gwalo kanye lokufanele kwenziwe ukulungisa lolu daba sixoxa lonkosazana Justina Mukoko isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Peace Project
udaba lokuhla ludaba oluphathwa ngezombusazwe kakhulu ugwalo lolu silu Paulu lenamhla sikhangela ilanga labomama okuthi ukuthi sikhangele njalo ukuthi omama baphethwe njani izindaba zokuswela ukudla sabona ukuthi omama singeke sathi omama sibafananise bonke kulabo mama abangabaselwakazi kulabo mama abahleli nabantu ababo abangendanga kulabo mama abakhubazekileyo kulabo mama asebekhulile so omama bayachiyana kodwa sibona ukuthi kulenduku eziningi kakhulu abahlangana lazo ukuthi benelisa ukuthola ukudla ikakhulu ukudla okuphiwa okusegcekeni kuhlose ukunceda abaswelayo sibona ukuthi kulabo mama abakhuluma ukuthi ngiswele ukudla ngoba kuthiwa ngilebandla engilisekelayo kubuye njalo abanomama bathi bona kuthiwa nginguntanga ngingenelisa ukusebenzela kodwa nilabantwana abane kumbe abanye abantwana engibagcinayo angenelisi ukuthi ngitholise abantwana laba ukudla okukwanelayo sabona njalo ukuthi kunabanye abakhuluma ukuthi mina ngile ngilomkhuhlane onje kunobaba okhulumile ukuthi ngile-HIV AIDS wathi yena kodwa uyanitshwa ukudla ngoba bathi bona ungundanga kodwa yena esazi ukuthi ungumuntu ogulayo kakwanisa ukuthi ahambe ayosebenzela ukuhle. Abanye njalo bakhuluma ukuthi kuyakuqoqo ukuthi uzibani bazathola ukudla babhalwe phansi kodwa kuqinini abanye abantu bagcine sebekhithwa.
Manje libona ingani lokhu kungalungiswa njani? Kuyini elikutshela uhulumende?
Esithi thina kufanele kwenzakale yikuthi kufanele kube ngingathi nomkhankaso ozakwenza ukuthi inkokheli ezisendaweni ezishiyeneyo ikakhulu emakhaya zibe kwazi ukuthi nxa kukhiwa ukudla yiwaphi amanyathelo afanele alandelwe ukwenzela ukuthi kungaze kwaba nobandlululo nxa kukhiwa abantu ukudla.
Lowo ngunkosazana Justina Mukoko, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, sixoxela eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba, kodwa uhlezi esithi ukudla kwabiwa ngemfanelo njalo okufanele bekuthole bakuzuza. Life Talk namhlanje sikhangela ukuqhubekela phambili kohlelo lokuhlaba abantu iJackson yokuzivikela ku-COVID-19 elizweni lasemhlabeni jikelele. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe amafitshane.
Bala obana ngezomvikela kwelemelika uSecretary of Defense Lloyd Austin ufike enkambeni yebutho lemoyeni eYokota Air Base kweleJapan uhambo lwakhe lwakuqala olwenziwa lilunga ledale labaphathi ntambo bakahulumende omutsha kamongameli Joe Biden elecabinet ngaphandle kwelizwe. U-Austin ukhangelelwe ukulandelwa ngunobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken. Uhambo olujonge ukuqinisa ubudlelwane belemelika lamazwe asemhlobulweni wezwekazi le-Asia lele-Europe. Umphathi ntambo wobudlelwane be-Iran lamanye amazwe omhlaba uMohammad Javad Zarif uthi elemelika seliphelelwa yisikhathi sokuvuselela isivumelwano samazwe omabili sokulawula ukulungiswa kwezikhali ze-nuclear ngoba ngumabasa ilizwe lakhe liyabe liqhuba ukhetho. Iziphathamandla zikahulumende kamongameli Joe Biden ziveza ukubana zizimisele ukuvuselela lesi sivumelwane kodwa ele-Iran kuzamelela lo liveze ukuzimisela kwalo ngokubuyela ekulandeleni iziqondiso zalesi sivumelwane. Umongameli Joe Biden welemelika walile ukumanyana lamanye amalunga ebandla lakhe elama-Democrats ekukhuthazeni ukubana usibalukhulu wesabelo se-New York uGovernor Andrew Cuomo uba achiye umsebenzi. Inani labasola uCuomo ngodaba alwethesayo lokuhlukumeza abesifazane kwezocansi lokho liqonga. Kodwa yena uCuomo uthi akasoze achiye umsebenzi ngalolu daba ngemva kokuxolisa. Kuthi ke ngemva kokutholakala kwezisebenzi ezimbili zesigodlo someli kwelemelika kwele Hong Kong zile coronavirus, lesi sigodlo sihlivaliwe ngomvulo ukuze kufafazwe imithi yokubulala igciwane ngasikhathi sinye kulandelwa bonke abethekelele lesi sigodlo ensukwini ezisanda kwedlula.
Odokotela abazingcwethi kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yamehlo bakhuthaza abantu ukuba babe lomkhuba wokuhlolwa amehlo laphala laphaya ukuze bazivikele kusifo samehlo eseglaucoma esibangela ukukhubazeka emehlweni umuntu ecine engasaboni. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Enye yalezingcwethi uDokotela Emmanuel Joe ongu-ophthalmologist uthi iglaucoma yisifo esihlasela umthambo ohlanganisa ilihlo lobuchopho, sibulala kancane kancane limithambo umuntu agcine engasaboni okubangelwa ke yikwanda kwamanzi phakathi kwelihlo.
Okungayenza umuntu abe le glaucoma yilokho. Okokuqala,
ipressure yelihlo mhlawumbe iyabe iphezulu. Okwesibili imvelo. Eminye imithi esetshenziswa ukwelapha eminye imikhuhlane engayenza umuntu acine seleglaucoma. Okwesine umkhuhlane wetshukela uyenza igazi phakathi kwelihlo lingahambi kakuhle. Lokhu kungayenza umuntu acine seleglaucoma.
Udokotela uRapelang Malimane ongudokotela wamehlo esebenzela esibhedlela esikhulu se-United Bulawayo Hospitals elilunga lenhlanganiso yabodokotela abemehlo ethiwa kuyona i-Ophthalmology Society of Zimbabwe uthi abantu abaningi eZimbabwe kabahlolwa amehlo beziphilela bengazi ngesimo sabo begcine sebekhubazekile emehlweni.
Okwakhathesi asilawo amaphepha aveza ukuthi iningi labantu abala glaucoma elinganani. Kodwa sicabangela ukuthi i 4% yabantu abaleminyaka engaphezulu kwamashumi amane balawo.
Udokotela Tawanda Mote ongu-ophthalmologist esebenzele eHarare uthi ukusabalalisa lolo lwazi.
The ratio of the eye specialists or eye people compared to the
I ratio yabodokotela kuhambelana loduo olukhona ilokhu silela.
Udokotela Malimane uvumelana naye ethi lokhu kuthiya abantu sebezamele bedinge usizo kubodokotela abasebenza bezimele khona ukubiza imali eningi evele ingatholwa ngabaningi elizweni. Uqhubeka ethi uyajabula ukuba imisebenzi abayenzayo njengenhlanganiso ikhanya ithela izithelo ezinhle.
Inani elabodokotela abamehlo labomongikazi abafundele ukulapha izifo ezamehlo selikhuphukile. Izibhedlela eziningi ezweni sezilabantu abenelisa ukuhlola belaphe ezinye izifo ezamehlo. Ukutsho ukuthi ezinye izifo lezi sezingelatshwa eziqintini ezijiyeneyo. Akusadingakali ukuthi wonke umuntu olesifo esamehlo ithithe eqonde edolobheni.
Noma kunjalo uthi lokhu eliphansi inani labo njalo lisandele emadolobheni. Ethi njengenhlanganiso bebelenhlelo ezama-eye camps zokuvakatshela uzulu emaphandleni behlola, beselapha lokuhlinza abantu abalenhlupho zamehlo osokugcine kuphazamiswa ukuqhamuka kobhubhane lwe-coronavirus nyakenye. Uzo uthi kabaqakathekise ukuhlolwa abantu.
Wonke umuntu oleminyaka edlula amajumi amane, 40 years, angafika esibhedlela kufanele achele ukuhlolwa iglaucoma. Okwesibili, wonke abahamba yokuyoshintsha amaglasi abo celanini ukuhlolwa umkhuhlane weglaucoma. Okwesithathu, wonke abalemkhuhlane wetshukela hlolanini iglaucoma cishe kabili lomnyaka.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele, World Health Organization, WHO, ibika ukuba iglaucoma yiso isifo sesibili esibangela ukungaboni ukwedlula eziningi emhlabeni jikelele. Ingcitshiso ezempilakahle yamehlo zithi emhlabeni jikelele abantu abedlula ku-1.2 billion baphila lokukhubazeka emehlweni ebekulakho ukuvikeleka kwelatshwa kumbe njalo ukulungisiswa ngokuhlinzwa. Odokotela bamehlo benza linkuthazo lapha kunanzwa ilanga lokuqedwa kuhlupho lwezifo zamehlo emhlabeni jikelele ezilakho ukulungisiswa lokwelapheka ke ngendlela ezijiyeneyo ele World Glaucoma Day elinanzwa mhlaka 12 Mbimbitho. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Umdeni wobulawayo ogule umkhuhlane we-COVID-19 waphepha kuwo othi kumele abantu beqaphele ukuthapha igcikwane le-coronavirus ngoba lilakho ukubulala umdeni wonke nxa uzulu engazivikeli elandela iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele, e-World Health Organization. Umnumzana Sifiso Masiye uthi wahlupheka kakhulu kusukela ngumpalakazi kuseyafika unhlolanja bezama kuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 owaqala ngaye watholwa ngumkakhe lomntwana. Ake sizwe exoxa ngalokhu lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ukusela udokotela sitshele ukuthi sesigula
sahle saba ngabantu asebevalelwe endlini. So udokotela wasipha amaphilizi, wasihlaba antibiotic, wasinika amaphilizi ozinc. Lo lalo wayethwele isaka lakhe namaphilizi esasiwancedisane ukuthi sikhumbuzane ukuthi siwanathe singeqi. Leke sintu sasitshelwa ngabantu nje ukuthi hayi thina sike sakugula ngapha sisebenzise okumhlonyane, sisebenzise ukwenzani, ke sasiqina ngokufutha. Sasifutha kathathu kumbe kane ngelanga sisebenzisa yona imihlonyane le, sisebenzisa i-eucalyptus, i-ovix, sisebenzisa imithi ehlukehlukeneyo nje sasiyilayelwa ngabantu. Xa usugula njalo akulo okuvalelayo, konke okulayelwa ngumuntu obonakala kungakunceda uyawusebenzisa.
Lenelisa njani ukuphuma egcekeni likhuluma ngalokhu njengoba siyabona ukuthi abantu abaningi bangazani bayawesaba umkhuhlane lo?
Liqiniso lelo. I-COVID umkhuhlane osanda kufika ongazakaliyo, umkhuhlane obulalayo. Ngalokho kwenza ukuthi abantu bawesabe kakhulu. Abantu bamnina umuntu osethuye lo kule COVID. Ngalokho njalo kwenza ukuthi abantu bakuphathe ngendlela ababephatha ngayo HIV and AIDS. Ukuthi kungani kule stigma, kungani bayagcugcuza ngakho, kungani balenhloni. Abaningi kabathandi ukuthi umphakathi ubekwazi ukuthi umuntu usegula umkhuhlane onjalo. Ye thina sakudicida lo nkosikazi lo mntanami ukuthi sikuphathe ngalobu hlobo. Sakunakana sabone ngani ukufihla akuncedi lutho. Ukufihla kungenza ukuthi sibulalise abanye abantu abaningi kumbe kugula abanye abantu ngenxa yethu abaningi. Sabone ngani akulanto esiyenzileyo esiyonileyo elethe umkhuhlane kithi. Umkhuhlane lofuba nje umkhuhlane ofana le any other mkhuhlane. Kulula nxa abantu beyobambisana ngoba umkhuhlane othelelwana kalula. Nxa ukhuluma lami nje useduze so sudobhile. Akula nto enganceda umuntu kumbe enganceda i-community kumbe enganceda imuli ngokufihla into enjenge-COVID. So kithi sathi thina ukugula kwethu, ukudubeka kwethu kungathini nxa kunganceda omunye azi la ukuthi hayi into le asonto yokusoma into ekhona emphakathini and iyagulwa and iyabulala. Kulabantu abaningi abaseduze lathi abasemulini ebanganini abafayo ngesikhathi isikhula. So kwakusethusa kakhulu ungakwazi ukuthi engxenye I'm next. Ngalolo hlobo sazama ukuthi sitshele umhlaba wonke ukuthi bakithi siphakathi kobunzima. Nxa kuthe bafika ubunzima obunje lani lingancedisana lemuli zenu ngokuziphatha ngalolu hlobo ngokudinga lolu ncedo.
Lo ngumnumzana Zifiso Masiye osanda ukuphepha kumkhuhlane we-COVID-19 ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ukhulumende uthi wenze amalungiselelo eneleyo okuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 ezikolo lapho zivulwa namhla. Kodwa abafundi bezikolo zemaphandleni babonakale bengalandeli iziqondiso zokuvikela leli gcikwane. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bethule umbiko namhla oveza ingxaki ezokuhlelo lukahulumende olokwabela abantu ukudla elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Alibon!
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.